Amai Lucia Mutetwa, vanova nengo ye Women's Coalition of Zimbabwe, vanoti mamwe mapepa anodiwa pakunyoresa kuvota anonetsa kuti madzimai akwanise kuawana.
Chekutanga, isu semadzimai hatina bazvitupa. Saka tinoona kuti kazhinji kacho tinoitwa disadvantage patinoenda kunovhota. Chechipiri ndechekuti isu semadzimai tinonyanya kutongwa nana baba, saka tinoteerera zvavanenge vachida vakati enda ndinoenda vakasati enda handiendi. Saka ndozvimwe zvinhu zvinotibatirira. Kazhinji kacho vana baba vanofunga kuti kazhinji madzimai mumango yemaelection tinosenzeswa zviri negative. Saka murume anobva atoti handisi kuda kuona munhu achienda ikoko. Saka dei zvaizoita kuti isusu semadzimai tigone kuzvimirira tofight for our rights, kuti aiwa not just because ndiri mukadzi ndofanira kunga ndiri kuteedzera zviri kudiwa nemunhu andiri kuda kuvhotera.
Muzvare Nometa Mapungwana anoshanda nerimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu, uyo anoti nyaya yemhirizhonga uye kubatwa chibharo kwevanhukadzi kunopa kuti vasade kuva nechekuita nesarudzo dzinoitwa munyika.
Kanawo izvozvo zvekuti vanhu vano madzimai anovhota is because of fear. Munhu kana akatishidzirwa pfungwa dzake mindset yake inobva tofunga kuti ndikaendako ndikaenda ndikazoonekwa nanhingi ndobvati kudii, ko ndikasaenda ndinozonzi nhingi haana kuenda. So they have lost confidence and they have got a lot of fear. Ima machallenges atinosangana ngekuti we are trying by all means for youth not to be involved in violence. By all means, we don't want youth to be involved in violence. Kune vanhu varohwa kukwanisa age rate yevanhu vacho hanzi they have engaged in sexual violence is between 18 and 30 years and we don't want that to continue.
Amai Priska Kwaedza, avo vakapindwa mumusangano uyu, vanoti nzvimbo dzekuvhotera hadziremekedze kodzero dzevanhu vakaremara.
Apa takitoaneaeta mudhorobho yevamwe vanhu vakaremara vavaya vachimbira muwasatauni. Saka muto kunovhota tingaunonzi mamoni usaraitumba vanoona vanatiwo mhani havo unovhota. But kana kukava nedisability friendly polling stations yekuti inaccessible yekuti vanonovhoto vanhu ava.
Amai Selina Tabeseri, inhengo yebhodhi resangano reNational Association of Non-Governmental Organizations, vakarerekera kunyaya dzemadzimai. Amai Tabeseri vanoti misangano iyi vari kuiita nyika yose nechinangwa chekuti pave nekugadzirisa nhunha dzakatarisana nemadzimai munyaya dzekuvhota uye kunyoresa kuvhota, pamwe chete nekuti pave nemadzimai akawanda anomira muzvidanho zvematongerwo enyika.
Musangano uno wanga uri wekuonesana roadmap to elections wakanangana nemadzimai kuti vanhu vazive kuti takwena madictions zvinhu zvivo zvatinofanirwa kuita zvinhu zvatinofanirwa kuziva. Vanofanira kuziva kuti vagone kuregista mazita avo uye kusimudzirana kupinda muzvigaro zvemadzimai.
Zimbabwe imwe yenyika dzepasi rose dzine bumbiro remutemo wadzo rinoti zvigaro zvematongerwo enyika uye mumabasa ose munofanirwa kunge muine kuenzaniswa kwemikana yezvigaro pakati pevanhurume nevanhukadzi pane zvimwe zvigaro. Kunyange hazvo izvi zviri mubumbiro, Zimbabwe haisati yakwanisa kuzvidzadzikisa. Nyika yeRwanda chete ndiyo inozivikanwa kuti yakwanisa kuita zviri nani pakuwanisa madzimai mikana yakaenzana muparamendi mayo umo mune madzimai akawanda kana kuenderana nevanhurume. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndimi Loida Moyo.